Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 8 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire ve hashtag this flag vanobvisiswa mazana matatu emadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Makakatanwa mubato reZimbabwe People First amai mujuru vachiti vadzinga vamwe vachiti vadzingawo vamwe avo vari kuramba kuti vadzingwa.
Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro reHigh Court rapa mufundisi Ivan Mawarire mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuronga zvekupidigura hurumende yavamugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMawarire avo vakasungwa svondo rapera panhandare yendege yeHarare International Airport vanzi vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora uye kuti vasiye pasipoti yavo kudare. Mutongi wedare vaClement Piri vati vaMawarire vanofanira kuzvipira kumapurisa kaviri pasvondo. VaMawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvo zvinoratidza kuti vaMawarire vaikurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende yavamugabe. VaMawarire vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti chavari kuda chete ndechekuti vamugabe vachisiya basa vachiti vatadza kutungamirira nyika zvakanaka. VaMawarire vakambosungwa gore rapera asi nyaya yavo yakaraswa nedare redzimhosva zvichiti kodzero dzavo dzainge dzatyorwa. Vakabuda munyika gore rapera vachiti vari kutyira upenyu hwavo. Pavakadzoka nechitatu chapfuura vakabva vasungwa vachingosvika panhandare yendege muHarare. VaMawarire vanonzi vakashandisa dande mutande vachikurudzira veruzhinji pasi rose kuti varatidzire kumusangano weUnited Nations General Assembly wakaitirwa kuNew York gore rapera. Hurumende inoti izvi zvinoratidza kuti vaMawarire vaikurudzira kuti veruzhinji vapandukire hurumende yavamugabe. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yekuti komishoni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission haina simba rekuvasunga yakudzirwa kumberi nedare sezvo mapepa akakwidzwa kudare nemagweta avaMoyo anzi anga asina kunyorwa manhamba pamapeji. Nyaya iyi ichadzoka mudare muzuva risina kutarwa nedare. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari inoita zviuru mazana mana zvemadhora kubva muhomwe yeZimbabwe Manpower Development Fund zvine uori mukati asi vari kuramba nyaya iyi vachiti vakatora mari iyi vachinopa vanotambura kucholocho pamwe nekutengera madzishe nemasabhuku kunzvimbo iyi mabhasikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri mumatare edzimhosva dare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi rarasa nyaya yemutungamiri weboka reTajamuka vaPromise Nkwananzi avo vari kuda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remutemo wenyika. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika.
dare reconstitutional court rarasa nyaya yavamukwananzi richiti havana kutevedzera mutemo pakunza nyaya yavo kudare iri vachitora mutongo wavo mutevedzeri wemukuru wevatongi munyika Baluk Malava vati magware mudare ekupomera vamugabe mhosva haana kufambiswa zvakanaka vamalava vati mapepa aya haana kusvitswa kuhofisi yavamugabe iri pamunhu mutapa asi kuti akaendeswa kunew government complex kunova kusiri kuhofisi kwemutungamiriri wenyika vatiwo mapepa aya akasvitswa kuna vamugabe kwapera mazuva masere asi mutemo uchiti mapepa anenge adhindwa nedare anofanirwa kusvitswa kumunhu ari kupomerwa mhosva mukati memazuva maviri izvo zvatsenerwa negweta ravamukwananzi akudzai kadzere
zvaitika nezvekuti nyaya yaraswa nedare guru nepamusaka pekuti sheriff uyo watakatuma kuti aseve mapepa pana president haana kuseva mapepa zvakanaka mapepa arifana kunge akasevwa paofisi yavo yemunhu mutapa asi iye ari kunzi akanoseva mapepa kunew government complex
vakadzere vati vachadzoka nenyaya iyi kudare mazuva mashoma ari kutevera zvisinei nemutongo watorwa nedare
asi zvadaro isusu tichaedza kuti tiise imwezve application inyowani yakangofanana neiyoyi and tine vimbowo kuti sherif achazoita basa rake saka tiri kuti dare harina kutonga nyaya maererano nekuti yakanaka kana kuti yakashata aiwa asi apa yaingova nyaya yetechnicality chete yemaruzi edare
vamukwananzi vanoti vamugabe vakwegura zvokuti havachakwanisa kuti varambe vari mutungamiriri wenyika uye vari kuvapomera mhosva yekutyora kodzero dzezvarwa zvezimbabwe semuenzaniso vamukwananzi vanoti mashoko akataurwa navamugabe ekuti mufundisi Ivan Mawarire havachada kuti vatsike muzimbabwe ari kunze kwemurau ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas chiri pasi
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanoti vadzinga mubato iri nengo dzinoti varugare gumbo vadidmas mutasa amai Margaret Dongo vakuda kwashe basikiti vamunacho mutezo nevamwe vanonzi vadzingwa ava vamwe vevanhu vakadzingwa muzano PF pamwe chete naamai Mujuru tabata mutauriri webato iri vajelas mawarire kuti tinzwe zvaitika
hongu zvaitika mangwanani ano vanjuru vataurira vatapire nhau kuti vatora danho rokuti timbosiyana nevamwe vatanga tichishanda navo vana varugare gumbo vana vamutasa vamutezo maidongo vabhasikiti navakandemiri saka vataura ivo pachinyorwa chavapa kuvatapire nhau kuti dzambenge dziri nhengo idzi dzebato redu dzanga dzaakubata-bata dzipota dzichidyidzana nemuvengi koitazve kuti vanga vachirwisana neurongwa hwatinahwo hwokubatana nemamwe mapato vamutasa vakabuda pachena vachiti ndinofonerana navo mugabe hatizivi kuti vanofonerana vachiita chii saka pane zvakawanda zvanga zvichiitika
asi kavamaurire tinonzwa kuti ivo vamati vadzingwa mubato ava vaitawo musangano nevatori wenhau vakataurawo zvakare kuti vadzinga amai Mujuru mubato zvakamira sei
haiwa kungozvisimbisawo kwavari kuita nai vajonga munoti pane munhu here unoti kana adzingwa uzoti ndadzingawo wangu kudzingwa kureva kuti hauchina simba hausisasi nhengo yemusangano uyoyo saka haungazoti ndakudzinga iwo wandidzinga aiwa ka hatiiti zvekupereka tichidaro
vamawarire tinonzwawo zvakare kuti ivo vari kunzi vadzingwa mubato ndo vachine makii ekumahofisi kana kuti ndo vachiri kushandisa mahofisi emusangano zvakamira sei
chokwadi chiripo vakandemiri ndechekuti musangano wedu hauna kumbogara waita miting yakaitwa pavanga vari payapaya pavanga vari imba yavakaukonde personal property yavo yavakaukonde saka haisi imba yemusangano havangatirembi kuti vane makii epamba pemunhu pavangopuwawo zvavo kuti vainde vasangane nemajournalist achivatandadza kuti vagamuchire kudzinga kwavaita musangano wedu hauna headquarters ipapo
mutauriri webato reZimbabwe People First vaJealous Mawarire vachitaura vari parunare muHarare.
Vachipindura zvaitwa namai Mujuru nengo dzinonzidza dzingwa vamutasana vagumbo vanoti zvaitwa namai Mujuru hazvisi mubumbirire mutemo rebato ravo. Mugwaro raburitswa nevaviri ava vagumbo navamutasa vati amai Mujuru havana masimba ekuvadzinga. Vatiwo vakagadza amai Mujuru kuti vafanobata chigaro kwechinguva. Tabata vagumbo kuti tinzwe zvaitika. Tatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti vadzingwa.
Anibvunzi ndikatangana papi. Ndinenge kutaura ndechekuti tangozvidzawo zvitaugwa press conference yaitiwa. Tanzwa kuti mai Mujuru vaita press conference kumba kwavo kuma 10 o'clock or 11 o'clock vachiritidzika mumusangano. Atizvizva kuda kwai vai vaitiwo kwai kuda vanhu vanga vachida kuita cool vakaita mameeting. Kuita kuu. Zvinova zvaitaurwa namukabe kare kuti kana gumbo vari kuenda kuita kuu kana kuti mai Mujuru vada kuita kuu. Saka takatamara zvikuru kuti kuu zvabva nokupi.
Saka imi maitawo sei pane mashoko anga achimbotenderera kuti mavadzingawo futi mubato ichokwadi here zviri kufamba sei?
No. Hatina kuvadzika mumusangano. Taita press conference ichokwadi. Asi vataita press conference ya tangotaura kuti iko. Mai Mujuru havana masimba kuti vangatidzinga nokuti chokutanga tisu takava apoinda kuti vaite izvozvo vanga vasingadi vamutungamiri asi tikavapesura kuti zvedwei tibatsirevo isi tinoda mwana mudiki anotungamira isi takura.
Saka izvi zvinorevei manje muchirimo mubato muchafoma rimwe idzva zvinenge zvichifamba sei?
Kudai Blessing tofoma rimwe idzva isi tii takafoma musangano wePeople First iye ndeye anotonotsvaka pati yake yaanoda. Nokuti isu ndedu takaifoma tena vamutasa tikamukumbira kuti ngauye varongera atinawo isusu tiri vanhu vaya vanotivo tikaita zvitsidzo tinofanira kuzvitevera. Chimwe chechitsidzo chikuru chatakaita takati isusu mukangano wedu haufaniri kunge uchidziga vanhu nemhaka yezvatakavona muzano PF kungoti ukangodai vote of no confidence ukangodai wawithdrawiwa ukangodai tikati haiwa isu hatidi upati bedu hatidzingi munhu zvatinoita ndezvekuti tinoita kilomita relieve basa ranenge achiita uye tomuriasaina kune rimwe basa.
Ko dzimwewo nyaya dziri kufamba kuti imi manga musingadi kuti Zimbabwe People First ibatane navatsvangirai ichokwadi here?
Kunyepa tiri kuramba kushanda natsvangirai sei iye ndianga achitora zvinhu zvese zviya zve one send of power kuti iaite zvecoalition iyoda kuita zveforeign affairs unoda kuita zvese zvese kungobatabata zvinongoita vamugabe.
Avo vangari varugare gumbo vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika weSomalia dzave kuenda muchikamu chechipiri mushure mekunge pashaya munhu akunda zvine mutsindo musarudzo dzaitwa nedare reparamende nhasi. Vari kutungamira pari zvino vaHassan Sheikh Mohammed vawana mavhoti makumi masere nemasere asi vakundikana kusvika pauwandu hunodiwa kuti vasarudzwe zvakare.
Vakuru vakuru kumaodzanyemba kweAfghanistan vanoti chikwata cheIslamic State chauraya vashandi vatanhatu vesangano reInternational Committee of the Red Cross vemudunhu iri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza vakuru vezvemutemo nhasi kuti vezvematongerwo enyika ndivo zvematongerwo enyika ndizvo zvaita kuti matare asendege parutivi mutemo wavo wekurambidza kupinda kwevamwe vanhu vekune dzimwe nyika muAmerica uye vayambira kuti kugadzikana kwenyika kwakakanganiswa nekubviswa kwemutemo uyu.
Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvedanho rinonzi riri kutorwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa ayari kutariswa kupindawo mumubatanidzwa wemapata anopikisa we Coalition of Democrats kana kuti CORD pakunyorerana pasi kuchaitwa muHarare mangwana. Mapato ari kutariswa kupinda mumubatanidzwa uyu anoti PDP rinotungamirwa navatenda ibiti, PDZ rinotungamirwa naamai Barbara Nyagomo, pamwe neRezim First rinotungamirwa nava Maxwell Shumba.
Mutauriri webatanidzwa weCORD uye vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanoti kupinda kwemapato matatu aya mubatanidzwa wavo chinhu chikuru kwazvo sezvo chiri kuitika panguva iyo vana veZimbabwe vari kukurudzira kuti mapato anopikisa apinde musarudzo akabatana kana achida kukurira bato riri kutonga reZANU-PF. Izvi zviri kuitikawo panguva iyo rimwe bato idzva rezvematongerwo enyika rinonzi The African Democrats richinzi ranyoresa zviri pamutemo kuti rikwikwidze musarudzo. Mapato anonzi nevamwe ane vatsigiri vakawanda asati apinda mubatanidzwa uyu anoti reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai pamwe nereZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru.
Bato iri pari zvino rakatarisana nekusagadzikana zvichitevera mashoko ekuti amai Mujuru vadzinga dzimwe nhengo dzebato idzo dziri kutiwo dzadzinga ivo amai Mujuru. Mapato ezvematongerwo enyika anyoreswa munyika kusvika pari zvino anonzi ave kusvika kumakumi mashanu nemashanu kusanganisira ari kuumbwawo nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Taita hurukuro navamuchauraya avari kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vatsigire mubatanidzwa wavo uye kuti vaende kumusha kunonyoresa kuti vagozokwanisa kuvhota muna 2018.
Ichokwadi mangwana izuva guru muurongwa hweCoalition of Democrats kana kuti iyaya tinoti CORD iri kukura every day. Pachange paine signing ceremony ichaitirwa patanganyika building panowa ipo pan headquarters yeRDZ, ndo pachange pachiuya zviri pamutemo mabato anosanganisira iyo inonzi People's Democratic Party inotungamirwa naHonorable Tendai Biti, pachiita ya Dr. Maxwell Shumba inonzi Zim First, pachiita iyo ya Honorable Barbara Nyagomo inonzi PDZ. Saka mapato iwo tinenge tichagamuchira zviri pamutemo muCORD vakange vane status yoobserver but vazojoina zviri pamutemo, saka mangwana tinenge tiine signing ceremony na 9 o'clock.
Zvakakosha zvakadii zviri kuitika mangwana izvi tichitarisa kuti munyika mapato anopikisa pari zvino muri kuedza kuumba mubatanidzwa?
Zvakakosha zvakanyanya nekuti zvaratidza kuti vanhu vazhinji vaisa kumashure nyaya dzemazita avo, vaisa nyaya dzenyika pamberi. Ndokusaka vanhu vachiuya kuvachikubatana pamwe chete kuti varwisane neZANU-PF muna 2018. Saka iyi nyaya yatinokurudzira kuti kudai mumwe nemumwe uri muZimbabwe anga aona donzo rekunaka kwekubatana kuti tibvise vapambe vhume vari kutonga ivo veZANU-PF ivavo.
Izvi zvinosvitsa mapato ari mumubatanidzwa wenyu kumangani?
Pari zvino zvinosvitsa mabato ari muCORD kunamba inoti 13, asi tichitarisira kuti kupera kwaMarch pachange pane mamwe mapato anenge ajoina akati wandei.
Tinoona kuti mapato akaita seMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa namai Mujuru haasi mumubatanidzwa iwoyu, pane zvamuri kuita here zvokuti anga achipinda mubatanidzwa uyu? Tichiona kuti donzo nderekuti mapato ari muZimbabwe anopikisa arwe ari pasi pemuti mumwe chete.
Pane nharurano dziri kuitwa behind the scenes nemapato amataura iwo kuti vange vachipinda mubatanidzwa iwoyo weCORD. Saka tine tarisiro yekuti pachapera gore rineri tichange taakutaura nge-one voice and tichange taakuziva kuti pana 2018 tichange tiine one presidential candidate iyo ichabvisa Mugabe.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, mungazvivimbisa chii seCORD?
Tinokurudzira kuti vanokwanisa ngavaone mukana wokuti pachaparurwa chirongwa chekurejista kuvhota vange vachikwanise kupinda muprogramu yekuti varejiste kuti vazovhota pana 2018. Tinoziva kuti zvinonetsa, asi tinoti ngavatore mukana iwoyo kuti vari kunze kwenyika pavanomboya kumazororo paya paya oita make sure kuti arejista so that 2018 sekubatana kwetiri kuita tinoona kuti tinogona kubatana kuti munhu wese ari kunze kwenyika anga achizouya kundovhota kubvisa Mugabe.
Vanga vari mutauriri wemubatanidzwa wekodhi vapishai muchauraya vari parunare kuchiredzi nestudio 7.
Tombo dzoka muno mustudio medu zvakare taita rombora kanaka tatsikwa nava Jacob Angari Vume vanotungamira iwo bato rinopikisa Retransform Zimbabwe. Tinokutambira nemufaro muno mastudio edu Vangari Vume.
Maita henyu vazulo.
Vangari Vume, mungatudza kuti chii chakunzai kuWashington DC?
Sezvamunoziva Transform Zimbabwe ibato rematongerwo enyika muZimbabwe. Tinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe chete nevari kunze. Saka nekuda kwebasa ratiri kubata seTransform Zimbabwe ramuri kungoonawo kune vanoona pamedia outlets dzakasiyana siyana. Vana vemuZimbabwe vanga vachivhunza kuti Vangari Vume, taida kumbotaura nemi toonawo kuti tingatsigira sei basa guru ramuri kubata muZimbabwe, zvikuru sei basa rekupinde mumacommunities muchibatsirana navo kuti vachengetedzeke, zvikuru sei pachirwere chetyphoid necleaning up campaign yemuri kuita nedzimwe nzira dzamuri kuita kumobilize vanhu. Saka naivo vaiti aiwa tidi kusaririrawo paprogramu yeTransform Zimbabwe, saka toda kuti muzvitibate tikurukurirane toona kuti tingafamba nemisei pamwe chete kuti tisunungure nyika yedu. Ndozvitavinga kuno izvozvo.
Tirikuonawo kuti kumusha ikoko mapato ezvematongerwo enyika muri kuedzawo kuita mibatanidzwa nezvimwe zvakadaro, mungatudzawo zvakamirawo sei?
Hongu, mubatanidzwa ndo chinhu chikuru chiri kutarisira vanhu vana veZimbabwe kuti chiitike tisati tasvike pasarudzo ya 2018. Isu sebato reTransform Zimbabwe tinozvinzwisisa izvozvo uye tinozvigamuchira. Ende tiri kuda kubatanawo zvakare kana tiri kushandidzana nevamwewo vatiri kukurukurana navo vanofunga sesu. Vane kuita kwakafanana nekwedu kana kuti vane maonero sedu. Saka iko zvino tiri pahurukuro dzatiri kuita nemamapato anopikisa ari muZimbabwe kusanganisira MDCT. Kana tichinge tapedzerana kugadzirisa hurukuro idzi tichazoparura nokuzivisa kunyika zviri official kuti mubatanidzwa wedu wakarongeka sei, uchange uchifamba sei. Asi ndoda kuvimbisa mhuri yeZimbabwe kuti mubatanidzwa watiri kuita kana kushandidzana kwatiri kuita patinoziva kuti kuchabatsira nyika yeZimbabwe kuti tiwine election ya 2018.
Asi zvinokwanisika here kuunza mubatanidzwa muZimbabwe mwemapato aya Vangari Vume? Tiri kuona kuti nhasi chai kuZimbabwe People First kune bata murefu bata mupfupi.
Hongu, izvozvo zvinowanikwa mumapato. Mapato anokwanisa kusvika panguva yaanonetsana sezvazviri kuita. Asi isu mubatanidzwa wedu uri kuedza zvachose kuti uite stay above that. Tiri kuisa zvinhu mamechanism in place ekuita chokwadi chekuti tichinge tauparura unonga wakabatana uri solid, unonga uchikwanisa kuzosvitsa vanhu paelection. Ndo sakeno tiri kutore nguva yedu kukurukurirana nekuise mechanism paground yekuti tisazosvika pakuti zvinhu zvinokanganisika. Saka isu maitira atiri kuita tiri kuona zvachose kuti tichasvika pakuite mubatanidzwa unokwanisa kupfudze basa mberi nenyika yeZimbabwe mberi. Saka it is possible.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune mibatanidzwa yakati kuti kune code, kune NTA, kune NERA. Mungatsanangura musiyano wemibatanidzwa iwoyi kana mashandiro awo kanawo mubatanidzwa wamuri imi sebato?
Ndingaedza kutsanangura nepandinoziva napo. Chekutanga, isu seTransform Zimbabwe tiri bandiko riri kuNERA. NERA pamemorandum of understanding yayo pakanyorwa kunzi hausi mubatanidzwa. NERA is not a coalition. Saka NERA ungori mubatanidzwa kana kuti kungobatanidze mapato ematongerwo enyika ari kurwire electoral reform. Saka izvozvo isu tiri kuone mamapato akawanda. Asi pamubatanidzwa inova macoalition aripo pari zvino pane yekodhi yamataura iyoyo. Hongu kune mapato ariko coalition imwe zvakare coalition yehurukuro dzakanga dzichinzo Cape Town hausati wava mubatanidzwa uri pachena. Saka kuchingova kukurukurirana, asi mubatanidzwa ndonyatsoziva ndiumwe chete unova wecode.
Aiwa, tinotenda zvikuru Vangari Vume nekuti tsika pano pa muzinda wedu we Voice of America muchipinda mustudio yedu.
Maita zvenyu, tinotenda.
Tinotenda zvikuru.
Sure.
Gurukota reje madoroba nematunhu vasevhi yakasukuere vanoti vanhu vari kutsvaga dzimba zvikuru sei muguta reHarare vakarasikirwa nemari inodarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe emadhora iyo vanoti vakabhadhara kumishandira pamwe dzimba pamwe nevamwe vanhu vaivavimbisa kuti vachavapa nzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta nemadhorobha. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemadhorobha nematunhu nhasi pamusoro pekuti sei makanzuru ari kutadza kupa vanhu dzimba kana nzvimbo dzekuvakira dzimba vakasukuvere vati vanoziva kuti mishandira pamwe iri kubira vanhu uye mishandira pamwe iyi ine vanhu vanobva kumapato ese zvematongerwo enyika. Vati semuHarare makanzura eMDCT achishanda nhengo dzezano PF kana vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuumba mishandira pamwe iyo iri kubira veruzhinji. Vati muHarare mega zvikuru sei kuCaledonia vanhu vakabirwa mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe emadhora nemakoronyera achishanda ari mumishandira pamwe imwe yakapiwa mazita emagamba ehondo yerusununguko.
Tine maMP macouncillors muHarare City Council VMDC vari mumacooperative akanzi eBelichitepo Housing Trust Josiah Magamba Tongogara Housing Trust ndovandotaura kuti semazira angu unongochidzimwe nguva hatibvumirane pakuti Chitepo ndiani nevamwe but ehe asi kana papa kudya zita racho rinogona kusenza everywhere ehe.
Asi mutauri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakasukuere vanofanira kudoma makanzuro ebato ravo ari kuita uori kana kuti ari kushanda nezano PF kubira vanhu. Vati bato ravo harivumire nyaya dzeuori uye kanzuro anenge achiita uori anorangwa. Vati vanhu vese vanoziva kuti bato ravo rakadzinga makanzuro ese ebato ravo kuchitungwiza muna 2010 mushure mokunge rawana umbowo hwekuti makanzuro aya aita uori. Vakasukuere vati pari zvino bazi ravo rakamira kupa mishandira pamwe nzvimbo dzekuvakira dzimba uye makanzuro pamwe nekambani yehurumende yeEben Development Corporation UDCorp ndizvo zvave kuita basa rekugadzira nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nekudzipa kune avo vanodzida. Asi nhengo dzekomiti iyi inotungamirwa namuzvare Irene Zindi dzaudza vakasukuere kuti kambani ye UDCorp aina simba kuCaledonia sezvo vakuru vakuru vemushandira pamwe vari ivo vachakabata mari yevanhu.
Mari iri kubviswa nevanhu vari mumahousing cooperatives takatinangana nekuCaledonia. Chinambwe chekuti iende igadzire marodzi ise service delivery zvese iri kutorwa mari iyoyo nemahousing cooperatives vachiwithdraw voshandisa zvimwe zvinhu zvisinei to do ne housing development. Ve UDCorp ndo vakataura chichemo ichocho. So tiroda kunzwa kuti minister muri kuita sei.
Asi vakasukuere vati hakuchina mushandira pamwe une simba rekupa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta nemadhorobha. Vatiwo bazi ravo riri kutora matsamba okunyoresa mushandira pamwe izvo zvichaita kuti vese vakatora mari dzevanhu vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mumapato anopikisa uye tinenge tina vangarivhume zvakare tichienderera mberi nehurukuro yedu paLive Talk na 8.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vanobvisiswa mazana matatu emadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
Makakatanwa mubato reZimbabwe People First amai Mujuru vachiti vadzinga vamwe vavakadzingwa navo mubato reZANU PF ukuwo vanhu ava vachiti amai Mujuru havana masimba ekuita izvi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine sezvakare mangwana uye musakanganwa chirongwa chedu cheDiaspora Forum apo tichatarisa zviri kuitika mumapato pamwewo nehurukuro tiina vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vashanya kuno.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokone kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu toksia mina ntungamili nkomo munau dzechindebele
neni jonga kandemire.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhlaka 8 ngonhlolanja 2017 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Njuru usuke waxotsha bonke thina abantu abakade ngani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Ngibone ngani mina lokho kuyinto embi kakhulu.
Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxotsha abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Umthethwandaba weHigh Court namhla uvumele umfundisi Ivan Mawarire ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze akhululwe. Umeya wedolobho leJohannesburg leSouth Africa wethula amanye njalo amazwi ajojozela inzondano phakathi kwabokuza lezizalwaneza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru namhla uxotshe abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Utiti Masimtasa lo nkosikazi Margaret Dongo esithi basetshenziswa libandla leZANU PF. Abanye babaxotshiweyo laba babalisa umnumzana Kudakwashe Basikiti, uMunacho Mutezo, uLaxen Kandemiri loClaudius Makova. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni awenzele endlini yakhe eHarare, unkosikazi Mujuru uthe ukubone kufanele ukuthi axotshe abantu laba ngoba bebengasebenzi kuhle labanye njalo bebephikisa konke okwenziwa libandla. Unkosikazi Mjuru uthe njalo kusobala ukuthi uGumbo labanye bakhe bebesetshenziswa iZANU PF ukuphazamisa ingqubela phambili yebandla lakhe. Ubethese njalo umlando wokuzama ukumsusa esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla ngaphandle komthetho okulicala umjuru ngokwakhe alixotshelwa kubandla leZANU PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli isebandla likamjuru umnumzana Methuseli Moyo wachasisa okunengi.
Sinazela ukuthi abantu laba nesingathi asisebenzi kuhle labo kunkade zama ukuthukise phambili njengebandla bona bedonsele emuva bengathi ngabantu abefunga ukuphikisa bephakathi. Babiza kunanzelela kwakhanya futhi ade bengafuni abanye abantu ikakhulu umuntu wayengekho kuzanu ukuthi ephatheke emsebenzini webandla. Sakubona-ke ukuthi ingqondo zabo zisemuva kuzanu njalo kwesibili ukusebenza kwabo ngathi ngabantu abale njongo ngathi ngabantu abathunyiweyo ukuzosigwenxa. Sase sibona-ke kungcono ukuthi ngcono zehlukane labo sibaxotshile.
Uthi unkosikazi Mujuru ubakhona abanye abanengi abazaxotshwa, ngobani laba?
Ngingazake ngiqambe amabizo. Ngananzelela laba abaxotshiweyo ngabantu abe kwi-national kwi-interim executive. Kutho-ke bakhona kade besebenza labo abangabe bekuma-province, kuma-constituency, kuma-district, kuma-ward. Ngokuya kwesikhathi bazavezwa amabizo abo. Kodwa isikhathi esinje ngazokunje abantu bebona kushitsha ezimanzi. Abanye bathi bephange bezilungise. Ngikhuluma nje bakhona abanye asebezilungisa asebezisusa kulelo xuku besizwa kwabaningi. Sizabona kuya kwesikhathi ukuthi kuzaqhubeka kuhamba njani impumba.
Libona ibandla lenu lisebenza kakuhle yini ngendlela elikhangeleleyo njengoba selibaxotshile abantu laba elithi bebevimba ingqubela phambili yabandla?
indlela zezimhlophe nke bebeziphambanisa kakhulu laba bantu bebevele bengafuni nje into yokuthi sikhulumisane nabanye abantu sikhuluma ngokukhulumisana labotswangirayi ohasman ncube odabengwa bonke nje abantu esikhuluma labo kucoalition bebengakufuni konke lokhu sobe zakubona ukuthi into yonke esiyifisayo thina bona kabalifisi kodwa bangathi behamba bedakaza emuva kwangcono bebuyela emuva okwakhatheki ngikhuluma nje izitructure zezimbabwe people first ilizwe lonke lamuhla abantu bathone bejabula kakhulu bavele bakhonona kakhulu abantu lathi zanto abantu laba njengabantu abadala sibanika ithuba sibabonise sizame ukuthi sibatshengisa indlela ukuthi hhayi kuyale akuyiwa le bakhanya lokhu besalela bebheke lapho ababheke khona so ekhathini sisibona ngani imisebenzi yethu sizihamba mnandi kakhulu.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First. Kunjalo nje ugumbo labanye bakhe bathi lokhe bengamalunga ebandla leZimbabwe People First. Bathi unkosikazi Mujuru kalawo amandla okubaxotshwa kuleli bandla elona abalisungulayo njalo bamkhetha ukuba alikhokhele. Ecizelela embikweni wethu awethu lileyo ugumbo utshele iStudio 7 ukuthi inkinga kaMjuru ukuthi ngumuntu ongela bukhokheli obuqotho. Ukuhlaziya loludaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Si lusizi zihlobo zami imichini kazi yethu angazi ukuthi yenza kanjani kodwa siza idinga inxoxo yethu lo dokotela Nkululeko Sibanda silidlalele yona.
Libuya ngesikhathi sokuthama abantu laphikisayo ezama ukuthi azama ukumanyana kukhangelelwa uhlelo lomnyango ozayo. Ngakho mbone ngani lokhu kusuka kwenze izinto zibe nzima kunkulumo zenezo njalo ukuthi unkosikazi Mjuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Mbone ngani mina lokhu kuyinto embi kakhulu ukuthi ibisenzakala kumabandla aphikisayo ngezikhathi ezifana lokuthi silo mnyaka wodwa sifanele singene kukhetho. Abantu kathe sizokhangela ukuthi ngabe bayabambana kakhulu kunokuthi kube kulokhu kulokuqamuqamuka phakathi kwamabandla.
Ugumbo labanye bakhe labo bethu leyo mbiko obathi bona unkosikazi Mjuru uyaziphuphela nje kalawo amandla okubaxotsha kubandla ngoba yibo futhi bathi yibo abasungula leli bandla basebemkhetha yena ukubana likhokele ngakho bathi bayamangala ukuthi ubaxotshe ngovesi bani.
Ngibona ngani mina bayaphazamisa ke kulokho umuntu xa exothe bandleni ngasikho ukuthi uxothwa ngokuthi yena ngiye wakhetha umkhokheli njalo ukuthi njengabantu beye wakhetha umkhokheli yiwafanele ngeke umkhokheli abesayenza akufanele kwona. Ngibona ngani mina bekumele ukuthi bakhangele isisekelo sombuso webandla labo ukuthi siyamvumela yini unkosikazi Mjuru ukuthi abaxotshe. Ngokusibala kwami mina siyamvumela ukuthi enze lokho akwenzileyo akulandaba ukuthi bona ababumbi bani la kumbe ababhali isisekelo sombuso oqakathileyo ukuthi yena ukwenze ngendlela isekelo sombuso webandla labo simvumele ukuthi akwenze.
La kusasa la leli bandla ulibona liminjani dokotela Sibanda?
uyibona seliphazamiseke kakhulu ngoba phela laba bantu asebaxotshile unkosikazi Mjuru ngabantu abaziyo ukuthi ibandla beliziphethe kanjani lokuthi izimali zalo zihamba kanjani into ezifana nazenezo. Bona mina sisebenza bangasebenza ngendlela embi kakhulu ukuthi bazazi isivitha zebandla bazele lohulumende ukuthi ibandla belisebenza kanjani khonokho kuzenza ukuthi impumelelo yalo ibe nzima kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Esinye sezizalwane zeZimbabwe ezafohla zabaleka ejele kwele Botswana sifele esibhedlela seFrancis Town ngemva kokukhala ngenhlungu lamanxeba okutshaywa ngamapholisa. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Charlotte Ndlovu ubhubhile esibhedlela seNyangakwa ngolwesine oludluleyo ekhulunywa ngokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa lapho emthola ngemva kokubaleka ejele eseFrancis Town ngenyanga edluleyo. UNdlovu kanye labanye abalitshumi lane lasikhombisa baphunyuka lapho ababegcinwe khona eFrancis Town Center for Illegal Immigrants, kodwa yena labanye abayisikhombisa babanjwa bamiswa phambi komthethwandaba. UNdlovu ubikwa ejele manje ukuthi bahlukuluzwe kakhulu ngamapholisa besithi bayesaba ngitsho lokubuyela ejele, kodwa manje wathi izikhalazo zabo zakhandisiswa noma nje akusathatha ngesikhathi uNdlovu engalaliswa ngesibhedlela waseBhubha. Isikhulumisa amapholisa umnumzana Edward Leposo uthi uNdlovu ubhubhe ngemva kokuhanjiswa esibhedlela kulandelwa kubotsha kwakhe. ULeposo uthi abanye bakhuluma ukuthi uNdlovu ule yini belinde umbiko kadokotela i-post mortem. UNdlovu uzabekwa eZimbabwe ngoba ekade engakatholakali elecala aletheswayo elokubulala. Ngabe uNdlovu besegwetshiwe kade ezabekwa eBotswana kulandelwa umthetho ukulahlwa kwabapika emajele. Kodwa iZimbabwe inakho ukwala ukwamukela isidumbu sikaNdlovu uma ingasuthiseki ngenxazelo yokufa kwakhe. Umbono obanjwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Charles Banda.
Kube kwenzakala ngaphambilini ukuthi iZimbabwe iyala isidumbu somunye wayehlukuluza amapholisa wafela ezandleni zawo. Lamanje isidumbu sikaNdlovu ngilokhu esabela ukuthi amapholisa bamhlukuzela kakhulu waze wafela ezandleni. Ngalokho-ke iZimbabwe ingaba lakho ukuphinda iyale ukuyamukela leso sidumbu.
UBanda uthi izehlakala zokulimala kumbe ukufa kwabezimabhe ezandleni zabo umthetho weBotswana ziyanda njalo ziyakhathaza.
Kulandela lolo daba osolwenzakele oluyinkemenkeme yendaba umuntu esefeza lezimapholisa, ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana iZimbabwe leBotswana behlangane bekhulume ngendaba ezinde, especially i-joint command yabo ye-security and defense, ukwenzela ukuthi izinto ezinjalezi zingabi lokhu zisiya ziqhubekela phambili.
Amapholisa eBotswana alokhu esemzileni abanye ababaleka ejele kucatshangelwa ukuthi bachapha umngcele baphindela eZimbabwe. Abanye beZimbabwe babanjwe ekhaya. Amazwe omabili esesebenza indlela zobaphindisela eBotswana kuze bazokuqhubeka bepikela amacala abo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrangukela eBotswana.
Umthethwandaba we-Constitutional Court namhlanje ulahlele kathana udaba obelukhwezwe lilunga lenhlanganiso yetajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi. Yena obecele idale ukuthi libambe umongameli Robert Ngamandla ukuba achiye isikhundla akiso njalo athoniswe amacala akhe okwephula amalungelo oluntu. Kuviga uMike Wobe wa Studio 7.
Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court ulahle udaba luka mnumzana Promise Mkhwananzi usithi akalabufakazi obuneleyo obungeza ukuthi leli libe licala ngempela elingathonisiswa umongameli welizwe ngalo. Umnumzana Gifsiziba ngumkhokheli weqembu leTajamuka sesijikele koBulawayo. Yena ke uchasisa kabanzi udaba umthethwandaba we-Constitutional Court.
Le kubana ke i-court ka-Promise yokuqala ke yalahlwa indaba kubana ilizwe ke lona ne-judiciary kubana ke amaphepha asevayo ebe malutshwane okunginjengokubani kuzawufanele ukuthi ibuyele njalo kuyangena e-court.
Usize ba uqhubeke ethi uMgabe uhlala ethethisa abakhuluma imbono ehlukene leyakhe okugoqela abeqembu lakhe eleTajamuka sesijikile.
Yeah, umongameli umgabe wakhuluma kubana laba betajamuka sejikile kufanele ke babolele esilongweni dala ufuna ukubona lowo jaje oza kubakhipha entilongweni ngesikhathi thina sezintilongweni
esiphatha udaba lwesinqumo esithethwe ngumahluli we-constitutional court sokulahla lolu daba usiziba uthi basemukele ngokudana okukhulu ngoba akula ongakwaziyo ukuthi umgabe wephula ilungelo likaZulu weZimbabwe
thina njengesesijikile njengabatha njengoba izwe lethu sithi kubana sesijikile asibuyele emuva njalo futhi sizaqalisa ngobuningi bethu ukuhambisa ke ezinye futhi izindaba ke hayikoti sibophisa ke umongameli waleli lizwe ngenxa yokwenza kwakhe ngokulahleka imayelana lalawa ama-powers amandla aphiwe yi-constitution yelizwe lokhu akuse kusimise thina njengabatha saqhubekela phambili njalo sidimanda sifuna ke ukubana asuke ngenxa yokwehluleka kwakhe
Uphinde wathi ingcwethi ezibona ngezimithetho eZimbabwe abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyamagqwetha eZimbabwe Lawyers Human Rights sebefakile esinye isicelo emthethwandaba we High Court.
Ngikhuluma kanje ama-lawyers eZimbabwe Lawyers Human Rights lalo kadere ama-lawyers angiyo amelayo asehambise indaba e-High Court lase-Supreme Court ukubana ke indaba ihlalwe futhi mayelana ke laleyo case elahliwe namhlanje. I-court afaka ke ilanga ukubana ke uPromise Mkhwanazi ilanga elizafakwa yikoti kubana ke abuye ukubana indaba ezoziwa kodwa ke njengokuthi kubana ke njengoba iyibheda kuzafanele kubana ke iSupreme Court noma iHigh Court responde within 48 hours
kunjalo nje umfundisi Evan Mawarire unikezwe imvumo ngumahluli womthethwandaba weHigh Court uJustice Phiri sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesimbambiso sebail samakhulu amathathu amadola $300 phezulu kwalokho uMawarire kuzamele anikeze amapolisa awe Avondale Police Station eHarare ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport njalo kumele ayezibonisa emapoliseni manje kabili ngeviki ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove
Kulife Talk lamhla kuhlandla le diaspora forum sikangela okwenzakala kumabandla aphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Russia usugwebe umkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe u-Alexei Navalny ukuhlala ejele kweminyaka emihlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokweba imali okungamvimba ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ukhetho lokudinga umongameli wele Somalia solusiya kuhlandla lesibili ngemva kokuswelakala konqobe ngesilinganiso esidingakalayo. Obephethe lesi sikhundla umongameli Hassan Sheikh Mohamed nguye obekhokhela kodwa katholanga amavoti eneleyo okuthi abuyele esikhundleni. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika liyakhathazeka kakhulu ngodlakela oseluqhamuke kwele Ukraine edolobheni leAdivka. Kusukela mhla ka-28 ngozibandlela inhlanganiso yeOrganization for Security and Cooperation in Europe yethule imbiko ethi kulokuqansa kodlakela eUkraine okubalisa ukusetshenziswa kwezikhali ezathiwa kazikho emthethweni phansi kwesivumelwano seMinsk Agreement esasayinwa ngomnyaka ka-2014 lo-2015. Udlakela lolu selubulele amasotsha ambalwa kwachiya abantu makhaza abafika inkulungwane ezilikhulu lasikhombisa okubalisa abantwana abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu bengelamanzi lamandla kagetsi. Umanyano we-United Nations lawo sutshengise ukukhathazeka kakhulu ngodlakela yakhuthaza ukukhumisana umlotha. Amalunga omanyano lo akhuthaze ukuthi kulondolozwe isizwe se-Ukraine. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi, ingxenye labo kungabantu makhaza asebebulewe. Lokhu kwaqala udlakela ngomnyaka ka-2014 kulandela ukuthunjwa kwesigaba se-Crimean Peninsula ngele Russia. Ukuthunjwa lokhu kwalandelwa yikutshengisela okukhulu esigodlweni iKiev okwenza umongameli wayesekelwa ngele Russia abaleke elizweni leli. Ngalokho, uhulumende welemelika, umanyano we-EU, lamanye amazwe, ethulela abakwele Russia amabizimusi leziphathamandla izijeziso zenotho. Izijeziso lezi lokhu zikhona ngemva kweminyaka emithathu edluleyo. Ukuze kwenqatshelwe lobu budlwangudlwangu elemelika lithi akufakwe izikhali phansi ngesiphangiphangi kuvunyelwe inhlanganiso ezizohlola umonakalo elizweni leli. Elemelika lithi njalo isivumelwano se-Minsk Agreement kumele silandelwe ukuze kuqedwe udlakela njalo ele Russia lisuke esigabeni se-Crimea.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu kwezenotho ezimkhodi sikhuthaze uhulumende ukuthi amise uhlelo lokudinda imali yohlobo lwama-bond notes. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zibhekane lodubo lokusilela kwemali elizweni lonke, sezitshona zisendwendweni emabhanga zilinde ukuthola imali encane kakhulu kusukela kumachumi amabili kusiya kwamahlanu amadola amabond. Umqondisi wenhlelo ezimkhodi unkosikazi Nomancube uthi abantu babhekane lobunzima obukhulu njalo uhulumende engaqhubeki edinda imali yohlobo lwamabond ilizwe lilakho ukubhazalala ngesisu kwezomnotho.
Ukubona uhulumende engaprinta imali edlula i-2 million kuzaqalisa futhi okwakusenzakala ngo-2009 amabond note azakuwa.
Ethi besabela ukuba umnotho uzaqhubeka uwonakala lamalungelo abantu kwezomnotho esephulwa ngoba imali yebond note iyabe ingasela sisindo ngokuya kwesikhathi nanku ledola leMelika ngokwalo lokhe lisiya lingatholakali emabhanga.
Thina njengenhlanganiso yezimkhodi sikhangela ukuthi abantu ukudubeka kwabo kungaqhubekela phambili especially nxa sikhangela indaba zama-social and economic rights ukuthi abantu bayebe sekumele bebhadale imali ephezulu ngendaba zokuthi imali yeZimbabwe leyi iyabe ingaselavali.
Ukhansila wakobulawayo umnumzana Silas Chigora uthe imali yamabond akusiyo mali uqobo ifana leyezolo eyamabhiyera.
Ama-bond notes lawa afanana lama-tisha esiwasebenzisayo ezimbuzini. Imali abade bona imali kodwa imali le izalo zivalue njengoku esakubonayo kuma-beer checks. Sawabona ama-beer check e-introduce namuhla ilanga lingakashoni ivalue yabe siyehlile. Siyawazi mhlophe ukuthi bakhona abazabe besebenzisa i-US dollar abanye thina azabe lokho siforce ukuthi sisebenzise i-bond note.
Into ebuhlungu ikuthi uZulu ubanjwa ngamandla ukusebenzisa imali le kodwa inkokheli zombusazwe zitholiswa idola leMelika uqobo ngasese.
For example, nxa uzahamba uyethatha ipay yakho ebhenki uzabunikwa ona lawa ama-bond notes kodwa abakhulu ama-chef bayabona bezuza ama-US dollar esiwajayileyo ale value besiyathenga phandle ku-South Africa, Botswana kodwa thina singakwanisi yenelisa ukuthi siyethenga phandle ngoba uzafuna phela ukuthi uchinje yona le tissue paper yakho na ibe yirand kumbe ipula kodwa yabe sokule rate irate isho ukuthi imali yakho ezabe iyehlile.
Umnumzana Albert Sibanda yena uthi uselamalanga ezolayina ebhanga kodwa imali iphela engakafiki njalo laba mavinkili sebesithi umuntu athenge kuphela engaphiwa imali.
Mina sekulamalanga amathathu ngivukela ebhanga ngisiyalayinela imali eyomholo. Ngithi ngiselayinini ngizwe kuthiwa imali kayisekho. Namhlanje ekuseni kakhulu angazi umbenza ayithole imali yakho.
IZimbabwe ibhekane lokuma manzonzo kwezomnotho njalo amabhanga ambalwa ezweni lokhe enika abantu isilinganiso esincane semali bethi ayikho. Ngeviki edluleyo uhulumende uqale ukusebenzisa ibond note yamadola amahlanu kodwa ayilethanga nguquko ekuphunguleni indwendwe emabhanga lokusilela kwemali ezandleni zikaZulu. Amanye amabhanga asekhuphe njalo imibiko yokuthi ikhadi leVisa elemali yebulenjini awasasebenzi phandle kwelizwe osekuchiye osomabhizimusi loZulu bedanyele. Abafuna ukuyahoda impahla phandle kwelizwe labo babhekane lodubo lokuswelela kwemali yakwamanye amazwe emabhanga kodwa bele bond note. Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ yathembisa uZulu ukuba izatholisa imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyahoda phandle kwelizwe kodwa akusenjalo emabhanga athi awalayo. Kusenjalo lentengo yempahla emavinkilini isikhuphukile kuthi lezinye impahla sezisilela emavinkilini. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sokulokwesabela ukuthi kungaqhamuka ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe eJohannesburg kwele South Africa, kubika uBenedictine Hlapho.
Sabedlela valwe nabeZimbabwe abaselectioni leRosettenville lezinye indawo eJohannesburg ngemva kokuchiswa kwendlu yezizalwane zakwele Nigeria besithi kuthengiswa kuyo izidakamizwa lezocansi. AbeZimbabwe abakulelokishi bathi besabela ukuthi labo sebengahlaselwa njengoba minyaka yonke izenofobia ibiqala ngokuhlasela umuntu oyedwa ibisimemetheka ilizwe lonke. Izakhamizi zeRosettenville zitshengisele ezitaladeni zivala imigwaqo lokuchisa amathaya zikhalaza ngokuthi kubotshwe izalwane zakwamanye amazwe ezithengisa izidakamizwa locansi kuleyo ndawo. Qede lapho batshise enye indlu yabeNigeria laba lempahla ebesiphakathi. Lobanje abeZimbabwe bethi basekela ngokugcweleyo ukuthi kubotshwe abakwamanye amazwe abadala amacala bathi bacasulwe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ngokusekela ukuhlaselwa kwezizalwane zaseNigeria lezi kungalandelwanga umthetho. Enkulumeni yakhe lomsakazi we-SABC uMashaba kubeke kwacaca ukuthi akabasoli abakwele South Africa ngokuchisa le indlu.
Our country is plunged
ilizwe lethu selifakwe enkingini enkulu yizigangilesi.
Uye waphinda njalo inkulumo yakhe embi ebonisa sengathi abakwamanye amazwe baselizweni ngokungekho emthethweni.
So many of these people who are in our country legally with no documentation.
Iningi lalaba bantu baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngesonto aluba bengilendawo lapho ebengizabavalela khona bengifuna ukubabopha mina mathupha.
Le nkulumo kaMashaba isisolo kakhulu isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Group umnumzana Ngqabutho Mabena.
Yebo siyakwazi bakhona abanye abayizigebenga kodwa lokho ukuthi abe sesithi yena abantu abathengisa izidakamizwa ngabantu abavela ngaphandle abangelancwadi zokuhlala lapha eGoli awungekho emthethweni akuseqiniswa. Kuneka alwe labantu abathengisa izidakamizwa ayekele abantu abasebenzayo abavela ngaphandle kwamanye amazwe.
Inkulumo kaMashaba yokunxusa izakhamizi ukuthi zilusukumele loludaba lwabakwamanye amazwe yiyo esiyethuse abanenge. UMabhena uthi inkulumo le ikhombisa ukuthi uMashaba lebandla lakhe labamhlophe LDA balokhu bebazonda abombala omnyama.
Lali into asefuna ukuyenza ukuthi usezahambe ngena emafleti lapho okuhlala khona abantu ereda abantu abangelamaphepha sikubona kwinto engaqondanga ngoba siphakathi kwezinkulumo lomnyango wangaphakathi ukuthi abantu baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe la eSadak kuyini okumele kwenziwe ukuthi babe lezincwadi esemthethweni.
Ibandla leZimbabwe Communist Group lithi lizaqhubeka liphikisana la yonke imikhuba kaMeya Mashaba leDA ekhombisa ukuthi basaselayo ingqondo yokucwasa abantu ngokwebala. Melesuno 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lingayika channel yalandela uhlelo lwe-Live Talk lebelwa busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.